manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheParirinyatwa neZuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye varizve mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vatadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin nezvikonzero zvine chekuita nemirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi ari zvemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri, vati vaMunangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamo hadi vatsigira mashoko aya vachiti vaMunangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano.
Hana kuzokwanisika nekuti angane maprograms this afternoon. Takazononoka kuwane musangano wedu.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vamo hadi vatuka masangano akazvimira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari. Kusauya kwaMunangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Imwe nhengo yeZANU PF isina kufara nekusauya kwaMunangagwa ndiva Neva Moroto. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato reZANU PF richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Aka Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheParirinyatwa neZuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. VaMasaraure vakabviswa kuchikurubhi Remand Prison vachiendeswa kuParirinyatwa mushure mekunge vakuru vemajeri vaona kuti kurwara kwavo kunoda kurapwa navana chiremba. VaMasaraure vakarohwa zvakaipisisa pavakasungwa vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika munyika. Magweta avo paakakumbira kuti vaende kunorapwa kuchipatara vari muusungwa, muchuchisi akati vaikwanisa kurapwa vari kuchikurubhi Remand Prison. Kunyangwe hazvo magweta vamasaraure akwanisa kubvisa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Vamasaraure vanonzi vachatanga vadzoserwa kuchikuru Birimand Prison uko kuchanogadziriswa mapepa avo ekubuda mujere kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vari kutarisirwa kuburitswa muhusungwa nemari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora vozotongwa vachibva kumba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wemagariro evanhu musangano reATUS muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
Vaobet Masaraure vari kuchipatara pari Renyatwa Hospital vakabviswa kuchikuruzi zvara nezuro vachinzi vange vachikwanisa kuwana kuti vakwanise kubatsirika kubva kupari Renyatwa Hospital. Asi muchichisi vanga vakatiimbisa kuti vaobet Masaraure vachange vachiwana medication kukurubi sina kunge zvakange zvakakwanisika kuti zvizadzikise.
Saka uku kupari Renyatwa variko vachi rapwa asi vachiri muhusungwa.
As we are speaking right now, nenyaya bedi yavo yakwanisika kunge yabhadharika. Saka tinoimba kuti vaobet now vari kurarama vane bele 500 vari kupari Renyatwa Hospital.
Vari kunzwa zviri sei tichitarisa kukuvara kwavakanga vakaita vachitanga kusungwa?
Vaobet semunhu akanga asina kugara atambira kana kurapika vabva vakakuvadzwa mukurohwa kwavakaita nevanhu vanhu vakavatapa vaya. Handidi kugona kupomera kuti ndevei, asi rekandingoti vanhu vakavataka mukurova kwavakavaita vakavakuvadza zvisingabviri kubva mutsoka kusvika nenyama dzavo dzose. Saka izvizvi vari kungokamhina kutaura pamusoro pemakumbo avo vari kukamhina, nyama dzavo vari kudzimbikana. Ukavabata vanotochema kuti aiwa makundibadzisa. Saka zvichitaura kuti vaobet Masaraure mupenyu.
Avo vanga vari munyori wemagariro evanhu musangano weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Vamwe vagari vekukadoma vari kuchema nerekuti vari kuoneswa nhamo vachinzi ndivo vakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mutauriri womubatanidzwa vevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Pakadoma hungu pane batai batai baba nenhau yepolitics yakakonzerwa nekuratidzira kwakaita vanhu munzvimbo ine kukadoma. Tine vazvina bhizinesi vakabatwa vakavharirwa mukati vakawanawo pekubatanidziwa ipapo mushure mekunge akambenge ari independent councillor nevatungamiriri vese vanhu vane zvekugaro zvechekuita zvigaro mubato rinopikisa reMDC. Vari kubatwa baba vachikandwa mukati, vanhu vari kubatirwa pamakotsi vauya kuzonzwawo nyaya. Mazita avo akatoendeswa kudhara kune vanoferefeta nyaya vari kungotorwa vachikandwa mukati.
Vari kunzi mhosva dzavo ndedzei?
Baba ndakawana nguva yekufamba nemapepa ari kumadzitare but hapana pandakaona pane chekuita nemhosva dzavo, but ivo vari kutaura vari kuti inonzi public violence.
Vana muzvina bhizimisi vakambunyikidzwa munyaya idzi ndevapi ava?
Baba tina zvina bhizimusi ane kambani irimo mukadoma akakura pakushanda ane mashanda about more than 20 anonzi Munyaradzi Edison Matombo. Baba mabatirwo akaita murume uyu zvinonzi akabatwa nemupurisa, but mapurisa uyu achipa uchapupu mudare ari kuti iye akatumwa naDespo kuti ane information yavabva yavanzwa kubva kumaCIO kuti vamubati ane chekuita nekupiswa kwakaitwa maparty office nekuratidzira kwakaita vanhu. Saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ari mukati ende mhuri dzake dziri kuchema, vashandi havachavhura kambani vari kutya nekuti paakasvikirwa akasvikirwa nevashandi vake vamwe vaviri vakangobatwa vakakandwa zvakare. Mudzimai achienda iko kunoona baba akakandwa zvakare, maneja achienda akakandwa zvakare, munin'ina akaenda akakandwa zvakare. Saka hapana achagona kumira kunovhura kambani kana kumba hafemili vari kuchema kuti we are not at peace at all.
Ko mudzimai nevana vari kupinzwawo papi munyaya idzodzi?
Tine mumwe mudzimai zvakare akatobva pamuviri, murume akauyawo kudare kuzoona ndobva atobatwa zvakare. Saka vanhu ivavo hatinei neukama navo, but tiri kuonawo zviri kuitikawo munyika.
Avo vanga vari mutauriri wevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vachitaura vari parunare kukadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi revemutemo kana vemapato anoitawo zvematongerwo enyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions BFTU rinoti harisi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevashandi vemuZimbabwe nehurumende yenyika iyi. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Sangano iri rakatambidza nezuro gwaro renyonyoto kubazi rinoona nezvekunze kweBotswana mushure mekunge nhengo dzaro dzamboratidzira muguta reGaborone Botswana. Zvinhu zvakaitika panguva imwe chete apo masangano anorwira kodzero dzevashandi muAfrica akaratidzira pamizinda yeZimbabwe munyika dziri muAfrica. Utungamiri hwesangano revashandi remuZimbabwe reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT unosanganisira mutungamiri waro vaPeter Mtasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa tichitevera kurama mabasa kwemazuva matatu kwakashevedzerwa neZCTU. Munyori mukuru weBFTU vaTusambutali vanoti vakatora danho rekuratidzira sezvo vasiri kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Basically the aim of the protest march was to stand in solidarity with workers in Zimbabwe. It's a way of putting pressure on our government to also do the same.
Zvakaitwa nevashandi vemuBotswana zvakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muBotswana. Mumwe wakafadzwa nechiitiko ichi ndiva Admire Mukweva, avo vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa.
Nekuti kwedu kuvanhu vanobvumidza kuragidza zviri nyore vanodzivisa kuragidza. Saka at least kana vakaragidza inzwi redu zvichemo zvedu zvinonzikwa. Saka varagidza kuvane hanya nevavakidzani wavo.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chakarombidza chiitiko chane zuro ndimuzvare Senzeni Godongwana, avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekutyorerwa kodzero dzavo.
Vari kutotibatsira dzimwe nyika kana vachiti isusu semaZimbabwe vari kutirwirawo, nokuti tatambudzika kuZimbabwe. Hurumende yedu haisi fe, zvinhu zvinenge zvichingokwira. Saka tinotonzwa kufara, saka ngavarambe vachingoita kuti vatambe vachitibatsira kuti tiite kuti hurumende iripo ibve imwe isina corruption isina mbavha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaTony Mushiri vanoti zvakaitwa nemasangano evashandi muAfrica zvinofadza kuti nyaya yeZimbabwe yakutoda pasi rose kuti ribatsire vana veZimbabwe.
Ndizvinhu zvakachiro chichema kuti dai dambudziko rekuZimbabwe rakudawa sama other countries kuti vadi vabatsire. Vafanira mumusha baba kana achingoti ndinotonga. Wana wanomboti mumba wachidai, but ukazoya baba munini dai wamukoma, wana wasogara zvakanaka nemukadzi hamusobata mukadzi zvakanaka, dai mukoma musha unodi.
Mugwaro rakatambirwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeBotswana vakuitsimang. BFT inoti vashandi vane kodzero yekupa maonero avo pamusoro pematongerwo enyika nemamiriro eupfumi hwenyika yavo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa muZimbabwe mushure mekuratidzira, uye vanhu gumi neshanu vakafa mushure mekupfurwa kana kurohwa zvakaipisisa nemapurisa nemauto. Kutaura kuno, masoja aya achiri mumigwagwa umwe anonzi ari kuenderera mberi achityora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi chatinopiwa naMarvelous Muhlanga.
And
ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Magdalene Muriro uyo anoti ari kushungurudzika chaizvo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe negamba muimbi Oliver Mutukudzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsanangurirwo kuti mabasa api amuri kuita munyika pari zvino uye zvechii chakaita kuti mufunge kutanga kuimba.
Inini iko zvinezvi ndava munhu akaretire zvake. Ndakanga ndiri mushandi wehurumende musibvu sevhanti ndikasiya basa ndofunga muna 94 ndakunoita zvangu zvemaoko ndikaita basa rekubika. Saka ndakanga ndiri kubika asi ndagara ndiri muimbi. Zvese zvichiitika izvi ndakatanga ndiri muimbi. Ndakatanga kuzokuimba muna 1985 pandakaenda kucollege of music ndikanodzidzira kuverenga manotes ndikabva ndikazoita level 1 yevoice kudzidzira voice level 1. Saka ndopa ndakazotanga zvekunyora music. Ndakatanga kurekoda muna 1987 ndakarekoda single but haina kunyatsoita zvakanaka. Kuma90s ndopa ndakazorekoda imwe single yangu yainzi Jabulani. Ipapo ndakanga ndiri kuimba secular ndisati ndava kuimba dzimbo dzechitendero. Muna 99 ndopa ndakazotanga kuimba dzimbo dzechitendero.
Semudzimai mungati imi chii chakaita kuti mutange kuda izvozvi zvekuimba? Tinoona kuti nguva yapfuura vanhu vanga vasinganyanyoremekedzwa kana vachiita zvemagitare.
Chakanyanya kuda kuti ndiite zvekuimba ndinofunga zvekuimba zvinoberekwa zviri muhana zvinenge zviri munyama mako. Ini mai vangu vakaita zvekutorohwa kurohwa kuti vasiye zvekuimba. Mai vangu vaiimba uyezve vairidzambiri saka vakarohwa namai vavo kuti vasiye zvekuita zvekuimba izvi. Bati inini ndakangogara zviri mumwoyo mangu ende hakuna munhu akagona kundimisa kuimba. Kurega kwandakaita kuimba ndakatomira zvangu nenyaya yekuti nyaya dzemumhanzi idzi ukashayiwa sponsor unenge uchiti pawawana mari womboita pawashaya mari wombosiya. Asi zvekuimba ndakangozvinzwa zviri muropa varangu kubvira ndiri mwana wechikoro kufarira music.
Tinoona kuti pari zvino veruzhinji vari kuchema muchakabvu Oliver Mutukudzi uyo aiita zvekuimba. Imi makamboshanda nairi?
Ini handina kushanda navo ende zvinonyanya kundirwadza chinhu hwani zvinonyanya kundirwadza chinhu hwani ndekuti inini ndiri munhu uyaya anotarisira mukunyora kwangu kwedzimbo dzandaa kunyora iko zvinezvi magariro evana svechisikana kuremekedza magariro evanhu vechisikana zvavanoti pachirungu mufeminini ndo zvandiri. Saka ndine kanziyo kangu kandaida kuimba kevana vanororwa vari vadi gevana vanomanikidzwa kurohwa. Ndakanga ndakatozvifunga kuti gore rino 2019 ndichaenda kuna vamutukudzi ndomboti ndoda kuita collaboration navo. Ndakatozvinyora pafacebook yangu page ndarwadziwa ndanzonzi vashaika ndikati inga ndagurirwa naivedue ana ndakaronga handina kuita mukana wokushanda navo asi kungotaura navo from afar.
Iro gore rino shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anoita izvozvi zvekuimba?
Shuwiro yangu ndeyekuti pandiri izvozvi ndine nziyo 7 dzandakarekoda dzegospel. Pasara kanziyo kamwe chete kekuti ndikwanise kuti ndiburise albhamu. Saka ndinoda kuparura damba refu rangu muna May kana Mwari vanditendera. Asi kuburikidza nekushayika kwatakaitwa negamba redu kushayikirwa nemukuru wedu muchipanga mazano ndakatofunga kuti ndakumboita kambo keruremekedzi kekuvaremekedzi. Saka ndakatokanyora ndakakapedza angosara kunoona producer wangu mumazuva mashoma ewigo or 2 kanofanira kunge kabuda.
Chimbotitsenhuriraiwo kamwe kedzimbo dzamunozikanwa muchiimba.
Waiva nemurume ainzi Jobo aigara nyika yainzi Uzi. Waitya Mwari akarurama aitya Mwari zvikuru.
Aiwa kanonyatsobata moyo. Mukupeta yedu hurukuro yedu vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ikupi?
Zvinezvi paFacebook page yangu inoti Magdalene Muriro munhu akangoenda ipapo pane zvese zvinotaura nezvenziyo uyezve nepari kutengeswa nziyo nekwandiri kuenda. Zvimwe zvachona ndakangonyora nyora nechidimbi asi ndiri kutoti ndivandudze peji yachona nokuti pane zvakawanda zvakachinja chinja.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Magdalene Muriro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Thank you.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nanyanduri mukoma chairman mupfurutsa vanodada nemutauro wavo wechikore kore vachiita netembo dzakasiyana siyana.
Wauya mukore kore wehurungwe, wauya nechide pichinguva, wauya nechide kondowa, wauya nechide pambiwa, wauya nechide nyangiwa. Waita kunzamira chichimara wakachitetekera, chauya chakare chichide kondowa nechikupiri enzi. Chauya chide korerera chikore kore, ungara udenyetera wakachitetekera unenyinura. Waita kudina boy unendisaiza, 100% mukore kore wehurungwe. Waiti ukati kujaka eputa kwakuseka, chauya chakare chochete kunyinyuma nenyika. Chikole kole chile nagiriziwa, chikole kole chile kwenye mzewa, chakare chishamenza. Wakamota mbaziwa bizimiti ne chikole kole iwe, omenenza unone zicha. Natumwa chewe, chawa chikole kole, kunza kunza, kubanza na tutenda tide daro. Nina hata kutetekera chido kondwa ni mkoro kolo urungwe.
Njirangu roku nshawa, adine chairman mpuruta. Njirangu chairman mpuruta, riba chitupa jisindi.
Chairman mpuruta wa zharirwa kupia?
Ndakaru zharirwa kuchinoi mgora 1977.
Mkakurira kupi chairman?
Ndakakurira panonzi pa Alaska Dolomite. Mbaba wangu vaidzidza ipapo, vaiziva kumanje zita rokuti Dzuda. Vadzidza ipapo, ini ndakadzidza ipapo grade 1 kusvika grade 4. Grade 5 kusvika grade 7 ndakadzidza kumusha kukarereshi pachitimbe primary. Ipapo ndiri pachikoro ipapo zvino kuti chairman ndipane kana kuriramba ipapo ndanganda kunzi Alfred. Saka mai pavo vanangara vachindichoma pachikoro apo vachindichaga vakandiita gomwana mwana ndi chairman. Headmaster akati hatina munhu adidaro pano asi chemen iripo watini aya nenzi Alfred ndepanikadai zivo pachiuna headmaster zvikanzi unenzi dhaniyo ndikati nenzi chairman kwanzi ko Alfred wakaona kupiringandi ndakachinja zitai ndengana zikudai ndepanikatemwa ishamu ndikanyapaidzwa na headmaster iyi form 1 papa kudiwa ma birth certificate ndepanikandiona birth certificate ndepanikatanga kusanisa chairman chitimbe secondary kusvika form 4 ndapedzana nangu ndiwo chairman asi vandikadzidza navo pagrade 5 kusvika 7 vandiziva kuti uyu anenzi Alfred.
Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei kuti mupinde mukudetembawo?
Mukudetembawo kunogadzira kuti maodhiogiripiti yangu techikoro kuti zvakatanga ndiri ku vajonga ndiri kumafuro nedzakaibve foni dzedu dziya dzema63dziye ndiri kumafuro ndopatanga ndakaugadzira kuti maodhio tangu nechikoro kuno isiwo tinge tine nyizvo mukati ndichati isi mabiri wabi yangu tembo kupasei nawo takangodaro daro so. Saka pakatanga kuvhurwa station imwe kwaibva kune mwedzi nyamunyame FM 94.5 ndaikandoti mwedzi maodhio taipimisa pamhepo tinoti taikurukudza tichiti nao boy natsakutetekera nyamunyame FM 94.5 iwe ndati ndikukododzera nechimbuti ndatichuna pa 94.5 man pakati popo ndipatika takagadza kuti maodhio tichiwanda chaizvo pamwe pacho ndikaita mwe munamatongo kuti mwari baba tine kutendefa nekuti pasa mvura yaiwanda chibawo chidaibva mambaira dziri banzaura ndeizvimwe zvandaiita zvidawanda zvekuti ndaindanga ndine raputopu chakane chechokwadaburaichii zvingadai zvichichengeteka makare momusi.
Saka zviri kutambirwa sei netembo dzenyu idzi?
Zvinotambirwa zvakanyanya zvekuti kusouth africa kundoti munhu munhu ari kumbira ndiuku asi kutasekubvunza kuti nai munegara kupimi chione chiso chenyu makakura sei zvekuti mumatauriro andingapa maodhio ipopo so vanhu vazhinji vandofunga kuti ndiri chembere zvakava nokubudikidzana nasekuru vangu vanenzi astefani kanjinjuma naafurengi kachingamira vangwari wechikore kuro zvekuti pandainzwa zvitaro ndaiti vasiwo zvino ndakazvisvikirewo pakubatawo chikore kuro chacho inewo zvangu ndiri mukore kure anekurukudza mutauro wakadaro so saka ngoti wabi yangu munhu dada nerudzi wako hakuna kutaya rudzi wako nendaa yekuti kwaya chirungu manje.
Ndakanzwa makakandawo kadetembo kekuchema gamba renyika mushakabvu Oliver Tukumtukudzi.
Kadetembo kaiti kukati mbichara bezi yatangukatango so sizamudhukudzirai vaitaura chikuru kuti vaisanganisa kuti munitipasa panyemwe kanditanga kachiti ndini ndakakubereka kusvika ivhu rezimbabwe
zvakabva kuneni ndaitokugumbama ndaitokuperehwa ndazara ndidetikana kunangara haisamanyanga mhuka urunjo samanyanga you are my sugar pie neriya ziwere ziwere mudeimba samanyanga ranhamidziwa kusehwa miri pakati paishamba yemanja nosipo titetetekera haimaiti taudza tisabatiwa nekorera namwari riri kuti mazongonyodze mudeimba zakosora ina haiwa mibu zamoyo kuzima sama nyamba mukau kizaru zakupigo nazi ya mwere nina mutaka nizo wejikore kore anduona kuchuza majikora na funga dani mwere wande kuno tatimwa chewe zorore imuru gare sama nyamba kukori bamutukuzi.
Tiri kuda kuti vana veZimbabwe vakateerera vangonzwawo kana muine nhetembo yamunogona kungokanda one ichikorekore pamusoro peStudio 7.
Studio 7 ndenipasa nawo. Studio 7 ukaichetekera wete kunzwa mwoyo kuti watowa. Ukanzi vajunga vane miri vachitokukurukudza wete kunzwa miri ibete kuchichimara. Ukanzi vachitokukurukudza nawo dziri kuitika mupazi rino wotoziya kuti pano ndatetekera. Ukanzi vachitaura nawo dziri kuitika munharaunda wotoziya kuti aiwa. Yauya nepinyu remhando yepamusoro.
Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma chairman.
Aiwa ndatenda vajunga vane mhiri.
Manga makateerera kuna Nyanduri chairman mupfurutsa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Kamboka Oliver Mutukudzi akatisiya shondo rapfuura iro. Tapa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro yenhau dzedu. Mutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wavo wekuMount Darwin. Tapa tasvika kumagumo echirongwa chanhasi vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
soku isi